DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
So in the process now vamutema nema zvibe machete vamutema nemusoro because they had machetes that so in the process vamutema nemusoro. So in the process of wrestling with them, that's when vanhu vanga vari mumba started to scream out and shout.
Vanhu vakapakata matemo nemabhemba varwisa pamba pavatendai bhiti vakakuvadza zvakaipisisa murume anochengeta pamba apa.
Hazvifaniri kubvumirwa, zvoshoriwa. Saka ine hurumende yeZimbabwe ndofunga yakanganisa nekusavhota paUN resolution.
KuUnited Nations, Zimbabwe inorega kuvhota nedzimwe nyika kushora zviri kuitwa neRussia muUkraine.
Vari kuendeswa kushavise vachisvika paairport yekuZimbabwe vanopiwa mari inovachuru nemazana mashanu 1500 chemapondo, that is pounds, kuitira kuti vawanewo pekubata kune vamwe vasingazive kunanga.
Ndege yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzororwa kumusha kubva kuBritain inotarisirwa kumara panhandare yendege yeRG Mugabe International Airport mangwanani ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vakonzera mhirizhonga yakanyanya usiku hwanhasi kumba kwemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai bhiti apo varova zvakapisisa murume anochengeta pamba apa vachiti vari kutsvaga vabiti. Vabiti pachavo vange vasipo asi panga paine hama dzavo dzinosanganisira amai vavo nevamwe avo vanonzi varidzamere vachitya vanhu ava avo vange vakatakura matemo nemabhemba. Mifananidzo yatumirwa Studio 7 inoratidza murume anochengeta pamba apa pavabiti aine mavanga ekutemwa mumusoro uye achibuda ropa zvakaipisisa. Asi zvinonzi paaenda kukliniki haana kurapwa zvakadzama nekuti vanamukoti vange vachiti anofanirwa kuuya negwaro rezvaitika rinobva kumapurisa ndokuti vagone kumurapa. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata vanodzidzira basa reugweta uye vachirwira kodzero dzevanhu vaEmmanuel Zelas Gumbo avo vange vaine murume uyu kuchipatara.
There are four guys vapinda pamba pavabiti. They jumped through over the jurao. The security guard angari po noticed these guys and they started to wrestle against them. So in the process now, vamutema nema zvibe machete vamutema nemusoro because they had machetes that so in the process vamutema nemusoro. So in the process of wrestling with them, that's when vanhu vanga vari mumba started to scream out and shout. So that's when these guys jumped off to Kera Kunza. But they left threats that I know we are looking for Tendai Bhiti and we are coming for him.
Isaka Zvaitikira kupi?
Zvaitikira pa muGlenlawn kuno gara mai vabiti.
Ivo mai vabiti havana kukuvarayira, havana kurohwa?
No, havana kuzorohwa. Havana kuzorohwa because most of the time vanga vari panze. But within the yard, havana kukwanisa kunopinda mumba. Because vanhu vanga vari mumba vazoscream out, calling out for help. That's when Pavazo jamba over Chibuda. So it's only this guy that quads.
Isaka vano avavata ura kuti ndivanani here kana kuti vanobva kupi?
They didn't mention identity, but the threats on Tendai Bhiti's life ndo yazoita kuti kwanise kuidentify these are some people.
Vanga vachiti chii chaizvo nezvaita kuti muti vari kufundusira Bhiti?
initially parents pawapinda asking kuti ari pano here tenda ari pano tenda and so forth. So in the process again mufaita na kwazazombata just the guy before but it was scream out because of that I know is tenda we are coming for him. It's getting too much and so forth. So it's political, we know these things. And with this current ongoing violence, we actually saw it coming. But a secular Yakatumboda recently highlighted to these incidents. I know these persons' homes, they are going to be attacked. So it's one of the things really ongoing. Fortunately, I think that's our Pamba Bounce, Papa Sri Pamba Bounce.
Itanzwa kuti maenda ku clinic usiku huno arapiwa here mukoma nawe?
Yeah, tutori pa clinic at the moment. So vanotuta sister Ruta vakwanise ku assista Feta from our wounds aripo. They need a police report first kuti aitwe mastitches musoro. So we actually in the process of going to the police station to get the police report so one further medication.
Akuvara zvakanyanya sei mungataura vaterere?
It's very bad, it's very terrible. But my deep cuts also masquerade three my deep cuts are from Soro. It's very terrible.
Va Emmanuel Zelas Gumbo, Variku Didira Gweta, Uye, Va Norira Kodero Zevanu, Vange Vachitaura Nantunga Milinkomo, West Studio 7, Variku Kliniki Kuarare, Nemurume Anoshanda Kumbakwa Vatenda Ibiti, Vebato Re Citizens Coalition for Change. Studio 7 aina kukwanisa kutaura navabiti mbune mapurisa kana kuti bato ZANU-PF sezvo izvi zvaitika pakati peusiku. Zimbabwe ndeimwe yenyika makumi matatu neshanu dzisina kuvhota nezuro kuUnited Nations apo nyika dzepasi pose dzakanga dzichivhota kuti Russia ishorwe here kana kuti kwete mushure mekupinda nechisimba kwairi kuita muUkraine. Nyika zana nemakumi mana neimwe dzakavhota kuti Russia ishorwe pamusoro pezvairi kuita muUkraine. Ukuo, nyika shanu dzakavhota kuti Russia isashorwa dzinoti Belarus, Russia, North Korea, Eritrea, ne Syria. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vaDen Moyo vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kufamba nenyika dzinoda utongi hwejekerere vachiti izvi ndizvo zvinokonzera kuti nyika dzakaita seAmerica nedzimwe dzirambe kufambidzana neZimbabwe.
Ini sekuona kwangu Zimbabwe zvairi kuita iri kutozvikanya because right now Zimbabwe iri busy kuchema ne ma sanctions. Saka kana paita chinja kaita seichocho yoonekwa futi iyo ichinga supportani nedzimwe nyika dziri kushora zvaitiwa ne Russia. Then handifungi kuti zvinobetsera panyaya yavo yekuti ma sanctions avisiwe. And besides nyaya iri kuitika ku Ukraine inyaya ye life and death, vanhu vari kuurayiwa. So kana uri munhu ofanira kuva ne conscience kuti zvinhu zvakaipisisa izvi hazvifaniri kubvumirwa zvoshorewa. Saka ini hurumende yeZimbabwe ndofunga yakanganisa nekusavhota paUN resolution.
Zimbabwe ndeimwe yenyika makumi matatu neshanu dzisina kuvhota kana kuti dzaita abstain. Asi nyika shanu dzavhota dzichiramba kuti Russia ishorwe mukupinda zvechisimba kwayakaita muUkraine. Dzinosanganisa Belarus, Russia, North Korea, Eritrea neSyria. Nyika idzi dzinokuratidzai chii vamoyo?
Unotoona kuti nyika idzi dzese inyika dziri considered sema pariah state nedzimwe nyika. Inyika dziri retrogressive, dzisingaendereri mberi nekusupporta yatingati isisu democratic policies munyika dzavo. Inyika dzine vatongi vanodzvanyirira zvizvara zvemunyika izvozvo. Saka Zimbabwe iri kutozvipinza in the same league nenyika dzakadaro, and handioni kuti zvinhu zvinobatsira Zimbabwe kana ichida kuti iite business nedzimwe nyika.
Munofunga kuti nyika dzakaita sana America pane zvadzichaita here nekuvhota kana kusavhota kweZimbabwe kwataona uku.
Yeah, obviously kana America yanga ichitarisira kuti i review masanction policies ayo against Zimbabwe. Zvinhu zvakaita seizvozvo zvinotoitisa kuti varambe vachitoona kuti no, hakuna change iri kuitika nenyika yeZimbabwe kana ichisaidirana nenyika dziri oppressive dzinoopesa zvizvarwa zvavo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende. Ndege yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzorora kumusha kubva kuBritain inotarisirwa kumara panhandare yendege yeRG Mugabe International Airport mangwanani ano. Hurumende yeBritain inoti zvizvarwa izvi zvanga zviri muBritain zvisina magwaro anozvibvumidza kugaramo, kanawo kuti zvakabudiswa mumajeri mushure mokupika zvaparadzi mhosva dzakasiyana-siyana. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora bazi rezvomukati menyika muBritain reBritish Home Office, vachiti harisi kubata vanhu ava zvakanaka uye vachiti riri kuparadzanisa mhuri. Bheta Masimba Mabaza vanogara muUnited Kingdom vanoti ichi chirongwa chakaitwa pakati pehurumende yekuUnited Kingdom neZimbabwe, vachiti umwe neumwe wevanhu ava achapihwa mari inoita chiuru nemazana mashanu emapounds kuti ibatsire pavanosvika.
Chekutanga havasi kungonangana nevakatsvaga upoteri vakashaya, vari kunangana nevakapara mhosva vakapika mumatirongo vakazobuda asi vanenge vane criminal record vakanangwa neduta vanhu riri kusimuka kurutasira kusimuka vanhu makumi manomwe nemashanu 75 pachirungu. Ndege inotakura vanhu vanokwana kuita mazana mairi, asi chikonzero chekutakura hafu vanoitira siti yavo nemastandards ariko mazuva ano kudzivirira chirwere chegosoro ichi kana kuti chedziva mupengo chachiripo ichi. Saka nekuda kwekudaro vane limiti inokwana 75 kete, saka ndeya vachitakura ma nyaya iripo vanhu vari kutakurwa ava vachidzosera kuZimbabwe sekuti vanakwana mbeita vazhinji vacho vane mhosva dzakapara. Pane vashoma vasina kupara mhosva asi vasina mapepa vagara nemakore nemakore ndo vari kudzoserwa.
Chirongwa ichi chakamira sei? Zimbabwe inozvitambira here zviri kuitwa izvi?
Chirongwa ichi chirongwa chemubatanidzwa wehurumende yeEngland nehurumende yeBritain nehurumende yeZimbabwe. Vakabvumirana kuti Zimbabwe inotambira hayo vanhu vayo vanenge vadzoswa kubva kuno, vanenge vasina zvekufambisa zvakaita semapassport. Zimbabwe yakabvuma kuvagadzirira maemergency travel document, uyezve vari kuendeswa kumusha vese. Vachisvika paairport yekuZimbabwe vanopiwa mari inovachuru nemazana mashanu 1500 chemapondo, that is pounds, kuitira kuti vawanewo pekubata. Kune vamwe vasingazivi kwekunanga, vanotanga vari kabhizinisi kana pekufanogara, ishoma hayo asi inobatsira.
Dr. Mabaza, chirongwa ichi chingave nechekuita neukama hweUnited Kingdom neZimbabwe husina kunyatsomira zvakanaka here?
Mukupedzisira tinoona kuti kudzoserwa kweruzhinji kwevanhu havasi kungodangana neZimbabwe chete, dzinyika dzakawanda kune vari kudzoserwa, asi veZimbabwe ndokuiko zvino ndova kudzoserwa vakawanda nendege yatingati iya inenge yakabhadharwa kana kuti hired flight oro chartered one. So vanongokumbira voisa muripo yongoita ndege yavo voga, vongonanga kumba, haimire mire munzira zvinenga dzimwe ndege. Ende kana vasvika kuZimbabwe iko zvino izvi vakangotestwa vakaonekwa vasina COVID kana vasina chirwere chedziva mupengo vanobva kuenda kumusha kwavo straight, havachaenda kumbonovharirwa zvakamboitika pekutanga paya. Uyezve vane mhosva dzavakapara pa75 idzi pane vashanu vasina kupedza kupika mhosva dzavo muno muEngland. Vakadzi kana vachida vanodzidzira kuZimbabwe mhosva yavo havachapikazve, saka vakavolontia kuitira kuti vasapedze mwedzi kana makore anga asara ekuti vapike. Iko zvino Zimbabwe neBritain havana chibvumirano chekuchinjana vasungwa chekuti musungwa anonopedzisira usungwa hake kuZimbabwe. Chibvumirano ichocho hachipo, asi chikavapo pane urongwa hwekuti kupera kwegore rino vanenge vabvumirana. Saka vanenge vakuti kana vabatanemo zvakuno kuEngland unogona kuopta kuenda mujeri rekuno kana kunopedzisa jeri rekumusha. Saka izvo zviri murongwa, ndopachasimuka ndege inenge ina vanhu makumi manomwe nevashanu 75 inosvikawo musi wa3.
Vanorwira godero dzevanhu vari kupomera mhosva Home Office vachiti havasi kubata vanhu zvakanaka, vachitizve vanoparadhanisa mhuri. Munozviona sei?
Ipapo vane chinangwa chakanaka. Mhuri dzinoparadzaniswa, uyezve ngatichasedambudzika rekuti ivo vemunomuBritain vane kodzero yekudzinga vanhu vanenge vapara mhaka munyika mavo. Nyika dzose pasi tenderere, ukapara mhaka unodzoserwa kumusha. Saka kunyange une mhuri, mazuva apfuura aya, makore apfuura, kana wanga une mhuri wabva kujeri, hurumende yatigara nemhuri yako. But kune vazhinji vanenge vakapiwa makore amboenda makanati mashanu kana mugumi remakore, vazhinji vanenge vakauraya vanhu kana kubata chibharu. So hurumende inenge yava kuti tikakusiya nemhuri yako, wakapara mhosva une mhuri, saka probability yekuti unogona kuzopara futi mhosva iyo mhuri yako iripo yakakura. Saka tinenge tisina kubatsira ruzhinji rwemuno muEngland. Saka kuti ruzhinji rubatsirike, rwe nevimbo nekufamba oro confidence yekufamba vasingatye kubhinywa, mabhinya acho anofanira kudzosera kunyika kwako akabva. Nemamwe mazwi, England iri kuti iyo Zimbabwe zvionerei mega ndo vanhu venyaya.
Avo vange vari Gweta Masimba Mavaza vari parunare kuUnited Kingdom neStudio 7. Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari rechitungwiza and Manyame Rural District vaMarvelous Kumalo vanoti mutemo wokudzinga makanzura nenhengo dzedare reparamende unofanirwa kuvandidzwa, sezvo vanhu vakawanda vasara vasisina vamiriri mushure mekunge vadzingwa nemapato avo, zvikuru chimwe chikwata cheMDCT chinotungamirwa vana vaDouglas Monzora. Nezuro bato reMDCT iri rakanyorera tsamba kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vadzinge kanzura meya uye kanzura weWard 7 muchitungwiza vaLove More Michael. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMDCT vaWitness Dube sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKumalo.
Sevagari tiri kushungurudzika nedano ratorwa neMDCT rekurikola kana kuti kudzinga kubva kubasa meya vedu vechitungwiza vaLove More Michael.
Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri mune ramangwana?
Takagara tabuda pachena isusu nevamwe vatinoshandidzana navo seCivil Society nemaResidents Associations tichiti deno mutemo iwoyu wemariko uyu watarisiswa zvakanaka, nokuti isu semacitizens tinenge taita chivimbo kune munhu tamusarudza. Mapolitical parties iya paanenge achida kuti tivatsigire vanouya votipa vanhu, isusu vanhu ivavo tovatsigira totanga kushanda navo mune zvakanaka.
Dambudziko rinozoya papapa.
Asi kana mapolitical parties aya asisadi vanhu vatinenge tasarudza ivava, havazodzoki kwatiri vachinzwa kuti isu tiri kufungei maringe nevanhu ivavo. So tiri kuona kuti mapolitical parties aya ari kutishandisa isu semacitizens seelectorate kuti tivhotere vanhu vavo, asi kana vasavadi vanhu ivavo havachadzoki kwatiri kuzotibvunza. Saka izvozvi izvi tichaona kuti ticharamba tichiisawo pressure yekuti deno parliament yatibatsira mutemo uyu watarisiswa wanatsurudzwa yatinotiwo pachirungu ya amendment.
Munenge muchida kukurudzirwa kuti paitwe sei?
kuti o pazvine zvichiitwa zvema recall izvangave emakancellors kana kuti ma elected members of parliament pangeo paine framework inobvumidza kuti pave ne consultation ye ma stakeholders kunyanya nyanya takatarisa ma citizens emward imomo mune muchi recalliwa councillor kana kuti mu constituency imomo munenge muchi recalliwa member of parliament
mukuru werimwe sangano rinomirira vagari rechitungwiza and Manyame rural district vamarvelous Kumalo vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Bato re Citizens Coalition for Change ku Europe, Advocate Wilson Mutetwa, vanoti bato ravo riri kubatsirawo kuburitsa vana veZimbabwe muUkraine vakatarisana nedambudziko rehondo yakakonzerwa nekupinda kweRussia nechisimba munyika iyi. Advocate Mutetwa, avo vanovesa chigaro webato reCCC Europe Assembly, vanoti vari kubatsira kuburikidza nekuwanisa vana vechikoro ava zvekufambisa kubva munzvimbo dzavagere kuenda kumuganhu wenyika iyi nePoland, uko vari kuzobatsirwa nevamiriri vehurumende kuti vaendeswe kunzvimbo dzine runyararo. Jonga Kandemiri West Studio 7 aita hurukuro na Advocate Mutetwa kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvakafanira kuti tizame kubatsira vanava varonga kuona kuti vanenge vari muguta rimwe chete vange vari panzvimbo imwe chete and vatange kufamba vese nguva imwe chete. Taitaura nema university avo tichivakumbira mabhazi amwe tichitonotsvagawo kune vanoita zvekufambisa vanhu tichibhadhara ukoko totorerwa vana vedu tonovasiya pamabhodha apo pavaizotanga kubatsirwa nehurumende. Sekunge hurumende yanga yakati haikwanisi kuita chinhu kana mwana anga ari muUkraine.
Saka imi zvii zvamuri kuita pane ino nguva?
Isu basa guru redu rataiita ende retichiri kuita nanhasi nderekubuditsa vana vese muUkraine. Ukraine yaiva nevanhu vanokwana kuita 251 and takamanaja kubuditsa vakati one day. Vamwe havana kutaura kana kubuda pachena pavanga vari, vakangosvarira mudzimba dzavo. Saka havazivikanwe kuti variko ende zvakamira sei, asi tinovimba kuti zvese zvakanaka.
Vangani vana vangadai vari padambudziko ramungati dambudziko rakakura panguva ino?
Vetinoziva vari mudambudziko panguva ino vana 18 vari muguta rinonzi Sumi riri kumadokero enyika yeUkraine. Uko kwatiri kuzama kuti tione kuti vangabuda sei muguta iroro. Airport nematrain stations ese akabhombwa and Russia yakaisa macheckpoints ayo. Saka ndodambudziko guru riripo. Taura kudai sovari mubasement network inonetsa umomo. Panona apo ndope tinokwanisa kubatana navo. Vari kuchengetwa havo zvakanaka, vari kuchengetana nepalandlord nevamwe vavaigarisana navo pasi ipapo. Saka ndodambudziko guru ratinaro panguva ino and ndozvatakasangana nazvo.
Ko matambudziko avangati vakasanganawo nawo murwendo iroro kuti vange vachisvika kumuganhu weUkraine?
Vanhu vakasangana nezvakawanda, vamwe vaifamba netsoka makilomita akati wandei chaizvo, vamwewo vaipesana magroups avo munhu ozotongosara aega asisina kwekuenda. Saka taibatsira kucoordinata kufamba kwavo kusvika vabude munyika yeUkraine. Vamwewo ndo vakabuda vasina kana mapasports, vasina kana any mapepa anoratidza kuti ndivanani. Taitaura zvakare nehurumende kuti ikwanise kuvapa maETD kuti vakwanise kufamba. So ndinodaira kuti vazhinji vakafambawo zvakanaka. Hapana watakanzwa kuti akasangana nedambudziko rakakura. Vashoma chete vakasanganawo neurwere.
Tingati here manga muchishanda nehurumende, nekuti tiri kunzwa kuti ima muchitakura muchinoisa pabhodha hurumende ichizovagadzirira mapepa avo?
Zvishoma zvatakashanda nehurumende kuvaudza kuti tinanhingi nanhingi watiri kuda kuti miitire ETD. isu yedu taishandira kufambisa vanhu kubva muUkraine kuendesa munyika dzakatenderedza dzinoti Romania, Slovakia, Hungary nePoland. Ivo havo vaizamawo nepavanogononapo kutaura nevanhu, but sehurumende pamwewo inenge ine zvakawanda zvinenge zvichinetsa, hauzonyatsonzwisisa kutiwo zvinofamba sei ukoko. Asi ndinoti ndo mashandire chete ataita kutongovaudza kuti tina nhingi wetiroda kuti mupe pepa rekufambisa because rakasara paitisa kubva akabuda pamba.
Avo vange vari Advocate Wilson Mutetwa, sachigaro webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reEurope, vari parunare muguta reHanover kuGermany, naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwazwai paStudio 7 apo makadiko. Ava muri kutaura naZofari, ndotiwa Zofari. Sarangu Zofari Dure ya. Ya, ndiri kuteerera hamwe paStudio 7 ndovachitaura nezvinyaya yekuti panavamwe vatorerwa bhodhi yemufi, ya pakaipa. Shwa zvakumira zvakanaka muZimbabwe. And then chitora musika pezvemachina machina chapchapu chasaregwa muZimbabwe nezvekuti zvikutika kuUkraine nezvekutika muUkraine neRussia nezvekutika muZimbabwe nemachina nezvasaregwa kunena kuinda. Shwa vanhu vachazvibona nezvichitotika izvozvo. Machina havazi vanhu vokugara navo waivai. Machina ana development munyika asi dei ari vari varungu kana. Varungu vanotori nani kuti mwetesa muSouth Africa matinogara munomu. MaSouth African hatidi, tiri munhamo kumanya so. Asi varungu vanoti viga viga mudzimba dzavo kumapurazi avo chigari navo chidaro daro. Hakuna muchaina anomboti anombovaka chivakwa zvine musoro. Hakuna muchaina anobata munhu mutema zvine musoro. Varungu zvavo vanozvinyirira hongu asi machaina ari mberi aite. Asi sezvekwa chekuti ZANU-PF inovisa machaina iyoyo ichazozviona nekufamba kwenguva nemachaina iwavo. Ndatenda zvangu usare zvakanaka munozvaraira musi wakanaka.
Anonzi Mugwati Alex Gakanje Regis Charumbira Kindness Baradza Patrick Namasa Simba Mavaza vakati wandei tinogara chikuwa zvino paStudio 7 varume idzai kuchinja mafambiro enyu zvokwadi muchenjere kufamba muchisvipirwa mate nenyaya yemashoko enyu amunotaura nemhadza munotaura nemashoko ekutuka nekunyomba vanhu vasina kutadzirai nemamwe mabasa akashata akasviba amunoita amwaina munoita masikati machina ne varume siyanai neunhu hwakadaro nokuti mwangwana haana anoziva. Ndapota ndapota tibatsire vana Mugwati muedze kuchinja mafambiro enyu musiyane mafambiro enyu wakare wamaiita mazuva enyu munana Mugabe nazvino hamusati mauchinja. Tapota tibatsireiwo munopedza vanhu nekuvauraya kana mugaramba muchichagakava rakaita seramuri kuita izvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vakapakata matemo namabhemba varwisa pamba pavatendai biti vakakuvadza zvakaipisisa murume anochengeta pamba apa. United Nations, Zimbabwe inorega kuvhota nedzimwe nyika kushora zviri kuitwa neRussia muUkraine. Ndege yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzorerwa kumusha kubva kuBritain inotarisirwa kumara panhandare yendege yeRG Mugabe International Airport mangwanani ano. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.